Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 23/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Meya veguta reHarare vanoyambira nhengo dzeparamende kuti dzione kuti mabudget avo ane mari yokuvaka madhamu. Sangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi rinoti vanhukadzi vanofanirwa kubata zvinzvimbo zvizhinji kupfuura vanhurume. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7. Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kushomika kwemvura muguta reHarare kwazosvika pasi zvisina kunaka zvekuti vanhu vese vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete kuti varwise dambudziko iri. VaGomba vayambira nhengo dzeparamende kuti dzimborega zvekutukana kusina maturo asi vaone kuti mabhajeti anoya mberi kwavo anenge aine mari yokuvaka madhamu anobva mvura kuguta sezvo zvinhu zvasvika pasi zvisina kunaka. VaGomba vanoti vanoda kushedza musangano mukuru pakati pehurumende, mainjiniya, nhengo dzeparamende neavo vese vangabatsira panyaya iyi. Tabata VaGomba kuti tunze zvizhinji.
Pari zvinezvi tiri kuita bishi tichimhanya mhanya kuti tinge tigadzisa nyaya yemvura. Dambudziko riripo panyaya yemvura ndechekuti nderekuti mari yekutenga machemicals yakuwandisa nekuda kwekudonha kuri kuita dhora remuZimbabwe. Pataishandisa mari inoita 3 million tichiri pa1:1, iko zvinezvi takuda kushandisa mari inoita 45 million RTGS kuti titenge madhora ekuAmerica mashoma anosvika 2.something million kuti tinge tichitenga machemicals. Chanyanyonetsa ndechekuti hatisi kuwana rubatsiro kubva kuvanofanirwa kunge vachitibatsira, vakaita Reserve Bank rwakanyanyisa kuti tinge tichitenga machemicals anopedza mwedzi mitatu zvinodikwa zvaisimboitika. Pari zvinezvi tinogona kuwana mari shoma shoma yekuAmerica inotenga machemicals yemazuva mana, 4 days. Patinopedza 4 days ipapo tinenge takusungirwa kumhanya mhanya, ende munoziva mamwe machemicals acho haatengwi muZimbabwe, anotengwa kunze kwenyika. Mune makutuma vanhu neusiku masikati barira mhanya kuti munotenga kwaanogadzirwa ikoko, dzimweni dzenguva munosvika kusina. Saka hazvichesina kurongeka sezvazvaive. Zvimwe zvinoitika ndezvekuti mitengo yemvura yacho semabhadharirwo ainoitwa nevanhu yamitengo mushomanana isingachakwanisi kuwana ikabatanidzwa ikaita simba rekuti itenga mari yekuAmerica.
Vagari vanotambira here zvamuri kuvaudza uye vanonzwisisa here?
Vagari ngavanzwisise kuti madhamu ati kutaura kuti tinopa mvura nawo aya akava kwakare 1952. Saka izvozvo zvinanga ndichichema kuhurumende kuti dai mavaka kunzi Musami nemuda dams kuti tinge tichibatsirana. Harare yaremerwa zvisingamboiti zvekuti pari zvinezvi tinopa mvura. Zvimba tinoipa mvura padimba bandiko re snake park up. Tinopa zvemvura ana Gromonzi pabandiko rana Caledonia uko. Tozopa mvura kuchitungwiza. Tozopa mvura kuNorton. Tozopa mvura kuRua nekuEpworth. Nesuo zvakare muHarare. Ende vazhinji vari kupuwa mvura iyi kubhadhara kwavo kunonetsa. Kuti tivanyime tinosvika kukonzera zvirwere. Saka dambudziko ratasangana naro nderekuti takombwa papoto yakuita diki. So kubva 1952 kusvika nhasi zvinonyadzisa kuti hapana chivakwa chitsva chakaitwa nesu chinoita kuti vanhu vedu vawane mvura pari zvinezvi. Ingotarisiro chete kukanzuru dai yati pamvura. Asi mvura iyi yashoma, inosungirwa kuva kuvaimwe madhamu matsva.
Saka moita sei nenyaya iyi?
Ndinokumbira kuma MPs edari muparlamendi, Zanu PF neMDC nevamwe vose, kuti yanguva yekubatana kuti musapasise bhajeti muparlamendi rinenge risina mari yekuvaka madhamu matsva, nekuti munourayisa vanhu. Zviya zvekuheklana nekuita mafanizi muparlamendi mbosiyai, zvina zvichisina kumira zvakanaka. Tinoda kuvakwakuva kuti kudhamu rivakwe rekunzvi nemusami nemuda madhamu matatu ivaya avakwe. Mukangopasa henyu bhajeti muchifunga kuti kanzuri ichapa vanhu mvura nemafanizi aya anoitwa muparlamendi, hazvichisina kumira zvakanaka baba nhiya. Ngatishandei pamwe chete tigadzise dambudziko iri.
Vagomba, kana makatarisa nyaya iyi kuti yava nenguva akareba chose ichinetsa, zvino vanhu voita sei? Hongu tinonzwa kuti munokumbira kuti hurumende dene yadari, dene hurumende yadari, asi pari zvino vanhu havana mvura, vari kunetseka. Zvoitwa sei kuti vanhu zvivaitire nyore?
Iya, pari zvinezvi takagadzira mabhauzas anosvika 20 ekutora mvura tichiendesa nzvimbo dzakaomerwa. Zve takaisa mari parutivi yatiri kuda kumhanyisa kutsvaga tinoti mamobile and modular treatment plants, ekuti tinge tichisungiridza tinenge takungotsvaga kuti pane mvura ndepapi tonosungirira chinhu ichocho chogenerata mvura topa vanhu. But zvese izvozvo mazano aizvozvi atingati short term. Chokwadi chacho chacho ndechekuti long term strategy yedu inosanganisira kuvakwa kwekunzvi nemuda nemusami dhemu. Ende izvi zvinhu izvi zvandiri kutaura izvi zvinhu zviri muzvinyorwa zvakasosiyiwa nevarungu ma-1979 kuti kana tichienda mberi ngatigadzirisei, asi hazvisati zvagadzirwa. Saka zviripo ndezvekuti ndichatsvaga minista wemvura vaperenzi shiri, ndichataura zvakare naminista wedu waJulai Moyo kuti timboita water conference yekuti tiri papi inouya maMPs vemari, mainjiniya vese, munhu ari muHarare ari concerned neupenyu hwevanhu, anokoshesa kurarama kwevanhu, ende anokoshesa kuti kurarama kwevanhu kunoda mvura. Toita meeting iyoyo yatichaparura zvikamu zvine chekuita kuti iwe uchaitei, inini ndichaitei. Tosiya nyaya yekungotarisira kanzuri chete. Izvo zvimwe zvezvinhu zvacho pamutemo zvisingaitwi kukanzuri, zvichiitwa kumabazi ehurumende.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kuti vanhukadzi vabate zvigaro zvakaenzana nezvavanhurume reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti kunyange haro richifara nezvakaitwa neurongwa hwekuchengetera vechidzimai zvimwe zvigaro mune zvematongerwo enyika nezvimwe, kana kuti proportional representation, sangano iri rinoda kuona vanhurume nevanhukadzi vakaita hafu hafu kana kuti 50-50 mune zvese. Mukuru wesangano iri Muzvaro Stavile Moyo vaudza Studio 7 kuti chavari kuda hakusi kuenzaniswa kwevanhukadzi nevanhurume badzi, asi kuti sezvo vanhukadzi vari ivo vazhinji kunyange pakuvhota, vanhukadzi vabate zvinzvimbo zvizhinji kupfuura vanhurume. Tabata Muzvaro Moyo kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Section 124B yeConstitution yedu yeZimbabwe inoti pachava neprovision yekuti pachaita madzimai 60 achachuzwa kubva mapolitical parties akasiyana-siyana kuti atimiririre muparlament. So paiva ne2 terms from 2013 to 2023. So sunset clause iyi iri kusvika pekupedzisira muna 2023. So isusu tiri kuti zvaya kunopera, tinotendawo basa rakaitwa kuti yakaimupawo mamwe madzimai kuti akwanise kupinda muparlament for the first time vachimiririrawo kodzero dzemamwe madzimai. Asi tiri kutiwo pakuwiswa kwayakaita yakawiswa mamwe machallenges akasiyana siyana aya takaona vakadzi vakubva kumaconstituencies vachiuya vakungomirira kuenda papr nekuono madzimai akuvharirwa kumaconstituencies vachingonzi mimi mune yenyu pr nekungoona kuti futi pr yachenge sikanyatsosarudzwa zvakajeka kubva kumapolitical parties uko kwaingochuzwa vanhu nekuti unowirirana here nevatungamiriri vepati kuchisiyiwa vamwe vakadzi vaideserva.
Saka chii chanetsa apa? Muri kuti
isu tiri kuti as Women's Academy for Leadership and Political Excellence tiri kuti instead of kakurenewa proportional representation ingatitarise ikazvinotaura bumbiro remutemo pasection 1756 and 80 apo panoti kuchange kunofanirwa nge kune kuenzaniswa kwemukana yatinoti gender equality pakati pevarume nevakadzi. Saka tiri kuti instead of kuextenda quota system ngatichingo respecta izvo kutaurwa musection 1756 ne 80 iyo inotarira kuti panofanirwa nge pane pamapositions ese vakadzi nevarume vange vachimiririrwa zvakakwana. Saka tinongotsika kuma policy makers edu chingo align nai masections aya to the electoral act kazvipezeki simba rekuramba malista anobva kumapolitical parties anenge asina 50-50 gender representation.
Chii chamuri kuita pamusoro pazvo? Muri kuzvifambisa sei?
Isusu nemaorganizations akawanda zvakasvanana nana SAPS tiri kurana kampeni inonzi hashtag let's go 50-50 yatiri kuti aiwa izvi zvekota system takazviona zvakakwana asi semadzimai tiri kudawo more because ndisuka vakawanda mukatarisa papopulation weare more than 52% and pavanhu vakavhota muna 2018 madzimai were close to 54% ndisi takatobuda kunovhota takawanda but pamapositions ekuita even mapresidents kuita macouncillors nemamps takangowana mukatasa pamacouncillor nepamamps takangowana less than 14% tiri kuma 13% ikokoko. Saka tiringotika ngatingoendai 50-50 sezviringotaurwa mubumbiro remutemo sezviringotaurwa kune dzimwe nyika sezviringotaurwa pasi pose kuti yangova nguva yekuti madzimai asumukewo azvimiririre ega mumapositions of authority. Saka isusu sewaupi tiringoti aiwa zvekota system tazviona asi for now let's go 50-50 and it can be 50-50 kana kuti kutodarika 50 madzimai kubvira kucabinet chaiko chaiko even kuchaitawo mutungamiri wemudzimai nekusvika kulowest level kubvira kumaschool development committees kumahealth center committees toda kuonawo madzimai achitora zvigaro zvepamusoro zvekutungamirira.
Mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stavile Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kuondomoka kwehupfumi munyika kowedzera kutambudzika kwehama dzine varwere muzvipatara zvakadai separi renyatwa uko vana chiremba vasi kuenda kumabasa. Rutende Mawere anoti panyaya iyi.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 pachipatara chepari renyatwa inoratidza kuti veruzhinji vanorwarirwa vari kuswera vari pachipatara ichi vakamirira kuona varwere panguva dzekuona varwere vachiti zvinhu zvakavaomera kuti vange vachimbodzokera kudzimba vozodzokazve sezvo mari dzekufambisa mumichovha dzakakwidzwa zvakanyanya. Mumwe wevanhu vanoswera pachipatara ichi ndemumwe mudzimai uyo angoda kuzivikanwa nezita rekuti Mai Miranzi. Amai Miranzi avo vane mukoma wavari muchipatara vanoti kana vangouya panguva dzekushanyira murwere dza6 mangwanani vanozobva pachipatara pamushure mekuona murwere nenguva dza6 dzemanheru. Amai Miranzi vanoti vanoswera nenzara.
Totogara pahospital tiri mangwanani panapa ma7 toswerera nenheru pasina kana neinei kutambudzika kwatinoita kunoku mari yebhazi yacho kombi inoti $7 kuuye mutaundi kuzobve kumutaundi kuuya kunoparire nyatwa kwakutoswera apa chekuya hapana upenyu hwacho hwatotomera.
Amai Miranzi vanotiwo kunyange hazvo vari vanhu vabva zera vanotofamba netsoka kubva mudhorobha mavanenge vaburukira kuenda kuchipatara chepari renyatwa.
Tikatochema-chema nemakombi akati $5 kuzobva mutaundi totogidha ngetsoka kuuya kunoku.
Amai Rumbidzai Shumba vane murwerewo zvakare mupari renyatwa. Amai Shumba vanotsigirawo zvataurwa naamai Miranzi vachiti kudhura kwemari dzekufambisa ndiko kunovapa kuti vangoswera havo pachipatara apa.
Inindawa ya pano pachipatara ndine munin'ina wangu ari kurwara pati zvinhu zvatondiomera pandinouya makuseni handikwanisi zvekuti ndidzokere kumba ndinotongoswera pano because mari yacho yetransport ndinoda four bond kuenda nekudzoka saka tikatasa kuti visiting hour tine mavisits matatu saka ndinenge ndichida at least 4 times 2 tozoti times 3 saka imari yakawanda yandisingakwanisi kuwana pazuva handishandi ndinotomirira kutengesa kwandinoita saka ndirikuona kuti mavisits waya akuomera vanhu vakawanda handisiri nindega tinotoswera pano takawanda zuva rese kuti tingoti tikamuona makuseni masikati nemanheru tozoenda kumba usiku chaiwo
kunyange hazvo vane varwere ava vachiswera pachipatara apa vanotiwo kusavapo kwana chiremba kunowedzera matambudziko avo sezvo hama dzavo dzisiri kurapwa uye vachingowana pasina shanduko vana chiremba havasi kuenda kumabasa vachiti havasisina zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa avo vemachechi pasi pemubatanidzwa wezimbabwe christian heads of denominations vanotiwo vakanyora gwaro kumutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vachitaridza kushushikana zvikuru nekurambodzikira kwezvinhu munyaya dzeupfumi vachitaura nestudio 7 Reverend Kenneth Mutata veZimbabwe Council of Churches vanoti vemakereke vanoona sekuti kuramboderera kwoupfumi kunokonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika ukuwo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kushaya simba kwemari yemunyika ichienzaniswa nedhora rekuamerica pamwe nekudhura kwemitengo yezvinodiwa nemunhu zuva rega rega zvave kusiya mhuri zhinji dzichinyura zvakanyanya kupinda muurombo ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution ko izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo mukuziya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno gumiguru 23 uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizeye nyaya iyi
tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi MuNewsday mune nyaya inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission ichaongorora kana pakaitwa zvekutenga mavhoti musarudzo yakaitwa kuGlenview South. MuDaily News vana chiremba varamba zvataurwa navaEmerson Munangagwa zvekuti vadzokere kumabasa sezvo umwe wavo Dr. Peter Magombei vakawanikwa nemusi wechina. MuChronicle mune nyaya pamusoro pekanzuru yeguta reBulawayo iyo yakatadza kuendesa mvura mune dzimwe nzvimbo dzeguta sekuvimbisa kwavakange vaita nemusi wechina chapfuura apo vakataura kuti vachatangidza chirongwa chekuvharavhara mvura kwemaawa makumi mana nemasere. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi vashamarari veStudio 7 ini zita rangu ndoitwa Ado. Ndoda kuvhunza kuti sei pachirongwa penya pamusingambotaurawo vanezve nezvekunorapwa vatungamiriri vedu venyika ava kuti vanomborapwa kupi kunze kwenyika uko kwavanondorapwa uko vanondorapwa sei kunze kwenyika isu vana veZimbabwe torapwa kupi ndozvatinodawo kuziva kuti timbonyatsonzwisisawo kuti kana ivo vakuru vedu vachinorapwa kunze kwenyika ko isu vatakavhota todii ndatenda hangu nemashoko angu aya
Ini sokuona kwangu ndinoona sekuti taitwa vana vadiki neZNPF nguva yakareba. Taitwa vana vadiki negovernment yeZimbabwe nguva yakareba. Saka zvandinoona zvinobatsira munyika ndizvo zvatangwa nemadoctors. Yes, vanhu vari kufatira muzvipatara. asi donzva remadokta zirakanaka. Izvezvi munanga gokwara ari kutaura kuti Jera Magombei anga asina kutorwa, anga asina kuabductwa. Tinotenda. Right. Tava kuchida chokwadi manje. Saka madoctors ngarambe akadzvanya paakadzvanya ipapo. Kuti kana Diara Magombei anga asina kutorwa ne government isina chainoziva pamusoro pake. Ane namba dziri mufoni make dzaisa ma threatening messages. Saka madoctors ngarambe akadzvanya paakadzvanya kusvika vaisa ma messages vese vabatwa, vaisa muhusungwa vakubvunza chinamba chavaisira ma messages. Ma doctors ngarege kudzokera kubasa kusvika vaisa messages vabatwa, ngavabatwe vavharirwe vataure chavaisira ma message okuthreatina doctor. Chero kana akazoinda into hiding achizviendera ega tichabuda ipapo, asi ndakuzva chavaisira ma messages. Saka government of Zimbabwe ngaitipe ma serious ma doctors ndokumbira tapota indiretwa team oyo game changer ndipa Johannesburg. Tapota ma doctors, rambai makatsika pamakatsika kusvika chokwadi chabuda. Tinoda chokwadi. Kana asina kusunga vanhu vaisa ma messages, ma doctors musabvuma kudzokera kubasa. Ngatanga asunga vanhu vavo, nekuti vanhu vaisira ma messages vachizoshayikwa, vawandisa government chiramba chikuti hatina chatinoziva. Hatiti kuitwa vana vadiki negovernment yeZimbabwe. Ngavachiziva kuti nguva ya 1980 yavakatora pfuti nokupfekedza zvidhori, hembe dzivachitikwa mauto yakapfuura. Hatisiri nguva iyoyo. Nguva yatava ino yava nguva inoshanda njere dzemunhu. Saka toda chokwadi kusvika chabuda.
Munga magadine nevanhu veZimbabwe. Zvo zvakuitwa muZimbabwe, zvichahwisisiki. Zvava kungoda kungotarisa yenyu adenga kuti apindire tigwadame mhuri yose yeZimbabwe.
Tichipanana uso hwekutaridzana kuti tione kuti tingazviita sei pane dambudziko rapinda muZimbabwe. Ndinivo hangu ini ndinotaura ndiri panovo Police Richard apa. Tiri kuratidza kuti maZimbabwe shuwaka hatanyanyisa. Saka tichikumbiravo kuti vava vanenge vari mberi ivo vava namunanga kwavacho vave vanhu vanenge vachirwisa.
Inyaya yangu iri pakuti dzimwe nyika dzitionewo here, hadzionewo here nhamo iri muno muZimbabwe? Ngavatibatsirewo. Ndini ndiri kunokubhuyera negwazi njenjere, tibatsireiwo nyika dzimwe dzipindire, ngadzionewo nhamo iri muno. Tofa here nenzara? Upenyu here hwati kurarama uno? Ngavasatiregerera. Ndichauyawo kwavo nerimwe gore.
Mamuka sei kumukoma tanonobva wandi. Minisita rangu ndinonzi mashamu. Ndinokumbirawo kubvunza. Takambonzwa zvichinzi wanza kuri kuita mapato mazanupf nemamwe mapato madiki vari kuita nhaurirano dzisina MDC mukati. Ko nhaurirano idzodzo mungakwanisawo here kundiudza kuti dzavapapi? Ndive neruzivo rwekuziva kuti nhaurirano idzi dzakazoita sei kundati.
Ndirikumamhiro pazvidzidzo zvevhenu apa. Aiwa, isusu totoenda ngenhau dzamunotipa idzi, nhau dzinotibatsira maningi. Nyudzi dzamwe dzaakunyepa. Ndinotenda maningi nezvamunoita. Ndinototaurirwa kuna avavo vamugabe navamuturi avo vamunangagwa kani. Kubva watora mhuri yese kuenda nayo iyo kuenda kundofamba ikokoko. Apa mhuri iri kutambura, madhokuta ana mari, ndopaanoona mari yekukwire ndege vachingofamba. Hapana chinobuda, vana vachitambura. Zvaanongoita zvinosiyana nezvaindiitwa naamugabe, kungoti vanongonga ari munhu akanaka kunzoko achitenderera bhati asina chaanonga achiita kumba kwake. Ana ari kutambura iye anonga ari kundozeya. Ndatenda hangu, ndonzi DJ.
PaStudio 7 apo, Zita Taipamwenda mberi pano paJoni. Aiwazve, ndara munangagwazve. Kaida kuti masanctions abviswe. Chikutanga ngarespekti vanhu. Vanhu hadzisi mhuka. Munanga kune zvanofanira kuziva kuti vanhu hadzisi mhuka. Vanhu hadzisi mhuka ndozvanofanira kutanga kunzwisisa izvozvo. Chechipiri, kana chinzwa vanhu vachitaura ngaterere. Haasha handiko kutonga nyika. Kurwa nevanhu handiko kutonga nyika. kutonga nyika zvingori nyore izvi. Terera kuvanhu kuti vanhu vari kuda chii, vanhu vari kuchemera chii. Kana waterera wochigadzirisa ndokutungamira nyika. Kwete kuita umbimbi ndoga wokuti vanhu kana vachema iwe wakutyora kodzero dzevanhu, wakuvatora uchivabhinya uchivaginya mvura. Aiwa, ndiko kutungamira. Ndatenda zvangu.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapato evanhu vechiArab vari zvizvarwa zveIsrael ari kutsigira vaBenny Gantz kuti vave mutungamiriri weIsrael kanove kekutanga mapato emaArab achitsigira munhu wechiJudha kuti ave mutungamiriri weIsrael. Mapato emubatanidzwa uri pasi peArab Joint List akati ari kuita izvi kekutanga nekuti vanoda kuti vaBenjamin Netanyahu vachibuda mune zvematongerwo enyika. Varwi vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab vakauraya mauto ehurumende anopfuura makumi maviri, vamwe gumi revasere vakakuvadzwa mushure mekunge varwisa kamba yemauto ehurumende iri kuChamhembe kweguta reMogadishu. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vanobvuma kuti vakataura nemutungamiriri weUkraine vaVolodymyr Zelensky pamusoro peuori, asi havana kutaura kuti vakataura pamusoro pekuti Ukraine iongorore mwana wavaJoe Biden, avo vanoonekwa semunhu weDemocratic Party anogona kukunda vaTrump musarudzo dzemutungamiriri wenyika dzichaitwa gore rinouya. Bepanhau reWall Street Journal rinoti vaTrump vakakurudzira vaZelensky kanokwana kuita kasere kuti vaongorore vaBiden nomwana wavo Hunter kuti imwe kambani kuUkraine haina kubatsirwa here zvisiri pamutemo apo vaBiden vakange vari mutevedzeri wavaBarack Obama. VaTrump vanoti hurukuro dzavakaita navaZelensky dzakange dziri dzokuva korokotedza kukunda musarudzo yeutungamiriri hweUkraine. VaBiden vari kukwikwidzira mukana wekuti vazokwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiriri wenyika gore rinouya. Taurai zvenyu kambo kanobva kuna Paul Matavire. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Meya veguta reHarare vanoyambira nhengo dzeparamende pamusoro pekushomeka kwemvura muguta. Sangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi rinoti vanhukadzi vanofanirwa kubata zvinzvimbo zvizhinji kupfuura vanhurume. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muna Standekile Mutanga munhau dzeIsindebele.
Soku isiki.